Ambuya dzamara vachema zvinopisa tsitsi panga pachiitwa munamato wokukumbira musiki kuti vanyevenutse mwoyo yavo vakapamba vaitaidza mara kuitira kuti vamudzose kana kuti mhuri yavo izive zvakaitika. Vachitaura mushure memunamato waitwa pane imwe chechi muHarare, ambuya dzamara vaudza Studio 7 kuti kusaziya kuti mwanakomana wavo mupenyu here kana kwete zvinhu zviri kuvadya mwoyo zvakanyanya.
Ana chekutaura iko zvino handina, ndakatopererwa kuti ndaitarisira kuti panosvika nguva inoiyi tinenge taane mhinduro kana kuti taakuziva kuti ari papi, mupenyu here, akafa here. Hongu kutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa, mafiro ndio anosiyana. Asika toziva kuti paupenyu hwedu hwekurarama vechiwanhu mune anofa achifushirwa musiwo kuti apa ndo panerinda. Zvino apa hatina kana mhinduro yokuti mupenyu akafa.
Ambuya dzamara vati vari kukumbira ruregerero, vakamirira mwana wavo kuti kana ane waakatadzira vavewo nemwoyo wokumuregerera kuitira kuti adzokewo kumhuri yake.
Inini samai tinongokumbira kune vatungamiri vakuru venyika kuti kana varivo vane mwana wangu kunyange avatadzira, tinongokumbirawo rudo nengoni kubva kwavari vamuregerere, vatidzorerewo mwana kumba. Nyama nemweya zviri pamwe chete, ndakumbira ndawarara. Handisi mutsvene asi ndokokumbira tidai vatinzwirawo nyasha, vanzwirawo mhuri yaitai ngoni.
Ambuya dzamara varumbidzawo muroora wavo huye ari mudzimai wavaitai dzamara, amai Shefra dzamara, nekutsungirira kwavari kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe chete, chiriko ichocho chingave chikafu kana pasina zuva iro tozova kuti tosatina. Asi rwendo rwacho rwakaoma, zvakaoma nokuti nyaya yevana iyi kuchikoro, chekupfeka, chekudya, hongu marungira aMwari. Asi ini ndongoti Mwari dai matipindurawo. Samai vekubereka ndine ronda rinondirwadza pamwoyo, dai Mwari watipindura. Ndinoziva kufa kuriko, hanzi munhu kana azvarwa chasara kufa. Asi kanzira nzira yemwana wangu ndo inondirwadza, kana ari mupenyu kanga avatipe.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati sevedzisvondo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoshushikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kuzivisa kuti vadzamara vakaendepi. VaMagaya vatiwo vanoziva kuti pakava nechido kubva kuhurumende hazvitori nguva kuwana ruzivo rwezvakaitika kuna vadzamara.
Tinoshuwa chose, hatifare nokuda kwokuti hurumende inofanira kunge ichichengetedza kodzero dzavanhu nekuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu. Yakundikana kutizivisa kuti itai dzamara ari kupi, uye zvekare yakundikana kunyatsoratidza shungu nokuda kweupenyu hwevanhu. Saka tiri kuti isusu Mwari vanotarisira kuti tizive kuti nerimwe ramazuva kana tikasava responsible nemaitiro edu, Mwari vachazotarisira kubva kwatiri kutongwa kwakasimba.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo zvinosuwisa zvikuru kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvatadza kumanikidza hurumende kuti isanangurira zvakaitika kuna vadzamara.
Zvino suwisa kwazvo kuti pakupambwa kwavo isu sematicitizens tatadza kumanikidza hurumende kuti ive accountable nekushayikwa kwemuviri wavo, tichitarisa kuti tikatadza kuposa hurumende kuti idzore munhu mupenyu nekukosha kwakaita munhu, tingazokwanisa here kumanikidza hurumende kuti ive accountable nezvimwe zvakasanganisira mari yedu, kuwanikwa kwedzidzo, kuwanikwa kwehealth care, kuremekedzwa kwebumbiro remutemo nezvimwe.
Vaivesa hwira wavaitaidza mara vaCharles Nyoni avo vaigarawo muAfrica Union Square apo pavairatidzira vese vatiwo vanodawo zororo mupfungwa dzavo, vachiti izvi zvinoitika chete kana pakave netsananguro yezvakaitika kuna vadzamara.
Tichikurudzirawo kuti hurumende yavamunangagwa nevamwe vaimboshandira hurumende yakapfuura yekumashure vabude pachena vataure kuti chii chakaitika kuna Itai kuti mhuri yake iwane ruzororo, uyezve mhuri yake iwanewo kuziva kuti voenderera mberi neupenyu nenzira ipi, nekuti mudzimai wake achiri akamirira murume wake, achiri akapfeka rini kuratidza kuti achiri akamumirira kuti anytime murume wake anogona kuuya, vana vachiri vari kutarisirawo kuti baba wavo vanogona kuuya any day. Baba namai vaItai havasati vagova mbatya dzake nekuti havazive kuti mupenyu here kana kuti akafa.
Vanhu vauya kuchiitiko ichi vasainawo tsamba yenyunyuto iyo masangano anorwira kodzero ati achaisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, achivayeuchidza hurumende yavo kuti ine chitsvambe chekuchengetedza zvizvarwa zvese zvenyika uye kuzivisa nyika zvakaitika kuna vadzamara avo vakatsakatika muna 2015. Nezuro, mudzimai wavaitaidzamara akaendesawo tsamba yake yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika achikumbirawo kuti vamunangagwa vamubatsirewo kuwana ruzivo rwezvakaitika kumurume wake. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire hurumende panyaya iyi, asi hurumende yakaisa mubayiro wezviuru 10 zvemadhora ekuAmerica semubayiro unopiwa munhu anenge akwanisa kunongedza kuna vadzamara. Vaitaidzamara vakapambwa musi wakurume 9, 2015 vachigerwa musoro mumusha weGlenview 7 nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vasati vapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, vaitaidzamara vakamboshandira masangano enhau anosanganisira The Standard neStudio 7. Vakazosiya basa rekutora nhau vachiti vava kurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.